pamusoro peurwere, rufu nemweya yechina. Chitsauko 4 cheevhangeri yakanyorwa naMako ndicho chaiva chidzidzo chedu chataive nacho muchirongwa chakapfuura. Chitsauko ichi chinopera nemunana wekunyaradzwa kwedutu remhepo. Asi tisati tasvika ipapo, pane mufananidzo uripo wembeu yemastard. Jesu anotaura achiti ushe hwokudenga hunongofananidzwa nembeu yemastard. Mbeu yemastard imbeu duku pane mbeu dzose. Kana ichinge yadyarwa, inomera ichiva huru kumiriwo yose. Jesu akasvika paaida kuyambukira mhiri nevadzidzi vake. Jesu akapinda mugwa nevadzidzi vake. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, vadzidzi vakamutsa Jesu. Jesu akarayira dutu guru remhepo kuti rinyarare. Ipapo dutu rikadzikama, vose vakashamiswa nazvo. Chiitiko ichi ndicho chinopedzisa chitsauko 4 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Nhasi uno chidzidzo chedu chinobva muchitsauko chechishanu cheevhangeri yakanyorwa naMako. Tinopinda zvino mune zvimwe zvinhu zvinobva mune chimwe chitsauko chinokosha muevhangeri rino rakanyorwa naMako. Ndinovimba kuti vazhinji venyu vave kutotanga kunyemwerera. Ndinofunga kuti nekuda kwekuti ndinogarotaura chinhu ichi pose pandinotanga chidzidzo, hongu zvitsauko zvose zvinokosha, asi ichi chinonyanya kukosha nokuda kwekuti evhangeri yakanyorwa naMako rine zviitiko chete. Mune minana mizhinji yatinowana muevhangeri ino kupfuura mamwe maevhangeri. Muchitsauko chino mune minana mitatu yakangoda kufanana pachayo, inogona bedzi kuitwa nesimba rewemasimba ose. Rega nditaure shoko rimwe pamusoro pekugarwa nemadhimoni kana mweya yetsvina. Ndaigarovimbisa kazhinji muevhangeri yakanyorwa naMateo chero mune rino kuti pane kamwe kanyaya kana kuti pane zvimwe zviduku zvinoda kunyatsotsanangurwa pamusoro peizvozvi. Iyi ndiyo nzvimbo yacho. Mudikani, ngatitange kuverenga kwedu tichiverenga kubva muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu pandima yekutanga. Shoko reupenyu ipapo rine musoro weshoko wekuti Jesu unobudisa mweya yakaipa yavagirasa. Jesu unobudisa mweya yakaipa yavagirasa. Asi usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa chino ndachitumidza ini kuti simba raMwari pamusoro peurwere, rufu nemweya yetsvina. Simba raMwari pamusoro peurwere, rufu nemweya yetsvina. Ngativerenge yedu evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu pandima yekutanga. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 pandima 1 inoti, vakasvika mhiri kwegungwa kunyika yavagerasa. Ishe Jesu vainge vambodzidzisa vari kune rimwe divi vachivapa mifananidzo. Vainge vaneta vakayambukira mhiri kwegungwa. Vagerasa vaive vagere panyika yainge yakapiwa rudzi rwaGadhi nechekumabvazuva kweJoridhani. Rangarira chinhu ichi kuti Gadhi ainge asarudza divi risiro reJoridhani. Ndivo vainge vagere munzvimbo ino. Zvino tinovaona vapinda mubhizimisi renguruve. Unoona, kana wangobva pana Mwari unongoramba uchingobva paari. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu pandima yechipiri. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 pandima 2 inoti, zvino wakati abuda mugwa pakarepo akasungana nomunhu waiva nomweya wetsvina achibva kumarinda. Cherechedza chitsauko ichi mudikani kuti munhu aive munhu ainge aporeswa. Aive munhu asi aive nemweya yetsvina, asi ainge achiri munhu chete. Ndizvo Ishe Jesu zvavakaona munhu. Zvisinei nezvaakanga ari, Jesu akaona munhu. Jesu haana kumuzvidza sezvatinoita isu vamwe. Vanhu vane dambudziko rekuti vakaona munhu akadaro vanoda kumuzvidza, asi Ishe Jesu havana kudaro. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechina kubva pandima yechitatu kusvika pandima yechishanu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 4 kubva pandima 3 kusvika pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, uyo waigara mumarinda kwakanga kusino munhu wakanga achagona kumusunga kunyange neketani, nokuti kazhinji waisungwa nezvisungo zvamakumbo nemaketani, asi waidambura maketani nokudashura zvisungo. Kwakanga kusino munhu waigona kumunyorovesa. Nguva dzose usiku namasikati waigara mumarinda nomumakomo achidanidzira achizvicheka namabwe. Chinhu chinosiririsa kwazvo chaiitwa nemurume uyu. Zvanzi waigara mumarinda. Imomo ndimo maiva nzvimbo yake yokugara. Ndiro raiva guta rake. Murinda haisi nzvimbo yakanaka kugara. Inzvimbo ine tsvina. Kwakanga kusina munhu waaigara naye, asi waigara pakati pevafi vega vega. Tinonzwa kubva muevhangeri yakanyorwa naMateo kuti kwaive nemumwezve, asi Mako naRuka vanochitaurira uye vanonyanyobata uyu bedzi. Vanonyanyobata uyu bedzi ndinotenda kuti aive ega. Tinonzwa kuti aive nesimba zvokuti havaigona kumusunga. Nokuda kwokuti munhu anogona kuratidza rimwe simba rinoshamisa, hazvireve kuti Mwari ndo vanenge vamupa simba racho. Munhu uyu aive munhu wemusango, ainzwisa tsitsi uye akanga asina tariro. Kunyange nemuviri wake chaiwo waive pakati pekutambudzika, waigara achidanidzira nguva zhinji. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu kubva pandima yechitanhatu kusvika pandima yechisere. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 kubva pandima 6 kusvika pandima 8. Shoko raMwari rinoti, zvino wakati achiona Jesu ari kure, akamhanya ndokumunamata akadanidzira nenzwi guru akati, ndine mhaka yeiko nemi, Jesu, mwanakomana waMwari wokumusorosoro? Ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Nokuti wakati kwaari, buda pamunhu, iwe mweya wetsvina. Murume uyu pachake ndiye akanamata Jesu, kwete mweya yetsvina yaive paari. Yaitya Jesu. Munhu uyu aitambura, ndosaka akadana Jesu kunyange hake aive nemweya yetsvina. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu pandima yepfumbamwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 pandima 9 inoti, akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, Rigioni ndiro zita rangu, nokuti tiri vazhinji. Muteereri, mhinduro yemurume uyu yakanga isina kuipa, asi mhinduro yake inoratidza kuti handiye aipindura, asi mweya yetsvina yaibva yapindura yovhenganisa-vhenganisa zvinhu. Tinonzwa achiti, nokuti tiri vazhinji. Apa mweya ndiyo yanga yave kupindura, kwete iye mbune. Ngativerenge kubva pandima 10 kusvika pandima 13 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 kubva pandima 10 kusvika pandima 13. Shoko raMwari rinoti, akakumbira zvikuru kwaari kuti arege kuidzinga panyika iyo. Zvino kwakanga kuripo pagomo boka guru renguruve dzakanga dzichifura. Ikakumbira zvikuru kwaari ichiti, tutumirei kunguruve kuti tindopinda madziri. Akaitendera mweya yetsvina, ikabuda ikapinda munguruve, boka rikamhanyira kumawere kugungwa. Dzinenge dzaiva zviuru zviviri dzikafira mugungwa. Pane chiitiko chikuru pano chinopiwa kwatiri. Mweya yetsvina yakakumbira chikumbiro, yakasarudza kuenda munguruve. Pano mhinduro yaJesu kana kuti mvumo yakapiwa naJesu inopikiswa nevamwewo vanhu vanodzidza Bhaibheri. Ivo vanoti Jesu haaifanira kutendera mweya yetsvina kupinda munguruve. Kana ari Jesu haaifanira kuita chinhu chakadai. Vamwe vanobva vatoti, isu hatidye nguruve nekuti dzakaiswa mweya yakaipa naJesu. Vamwe vachitaurawo zvavanofunga. Zvisinei hazvo, idzi ipfungwa dzinouyawo muvanhu. Nai, ngatidzokei zvishoma nditaure zvimwe zvinhu zvishoma pamusoro penyaya yekugarwa nemweya yetsvina. Chekutanga ndechekuti haasi Mako chete, asi magwaro ose anopupurirana kuti mweya yetsvina iripo zvechokwadi. Kune avo vanogamuchira simba remagwaro vanofanira kugamuchirawo chinhu ichi kuti madhimoni ariko. Chechipiri ndechekuti madhimoni kana mweya yetsvina yaiwanzoonekwa panguva yeushumiri hwaJesu, asi hazvina kunzi aingozoonekwa panguva iyoyo chete. Kunyange nanhasi uno tinoona mweya yetsvina ichishanda. Chechitatu ndechekuti nekuda kwezvikonzero zvisinganyanyozikanwa, mweya yetsvina inoda kugara muvanhu nemarudzi avo. Inoda kuratidza uipi hwemasikirwo ayo kuburikidza nevanhu. Haizorori ichokwadi kuti kana mweya yetsvina ichinge yabuda mumunhu, inofamba-famba ichitsvaka zororo asi hairi wani. Tikaverenga evhangeri yakanyorwa naRuka pachitsauko 11 pandima 24, tinonzwa zvizhinji ipapo pamusoro pezvinhu izvi. Nhasi tinoona kusazorora pakutsvaga nokuratidzira kwemweya yakaipa. Mweya wakanaka haushande nenzira iyoyo yekuda kurwadzisa vanhu. Mweya mutsvene anogara muvatendi. Saka kana mweya mutsvene achigara muvatendi, mweya mutsvene anoita basa rakanaka muvatendi. Mweya yetsvina inogarawo mune vasingatendi, vasina kuponeswa. Mweya yetsvina haigoni kugara mune vakaponeswa. Tinotaurirwa kuti uyo ari matiri anova mweya mutsvene mukuru kupfuura ari panyika anova Satani. Saka mwana wamwari haangagarwi nemweya yetsvina maari. Chechina, muchiitiko chino mweya yetsvina yakakumbira kuiswa munguruve pane kudzingwa panyika zvachose, chinhu chinonakidza kunzwa. Chechishanu ndechekuti aifanira kunzi madhimoni. Kuno nguva nowakaipa iye Satani mumwe chete inonzi mweya yetsvina nekuda kwemabasa neunhu hwayo hwakaipa, ndosaka ichinzi mweya yetsvina. Chechitanhatu kana kuti chechisix ndechekuti magwaro haana kutipa kwayakabva. Chechinomwe kana kuti chechiseven chinotevera ndechekuti mweya iyi yairatidza kuti yaive mizhinji. Chechisere kana kuti chechi8 ndechekuti yaive pasi paSatani. Satani ndiye aiiudza zvokuita. Ndinofunga kuti Satani paakakandirwa pasi ndiye akabva auyawo nemimwe mweya iyi. Ndinovimba kuti mweya iyi yakatevera Satani. Rega ndichirega kupfuurira ipapa. Chechi9 kana kuti chechipfumbamwe ndechekuti chinangwa chayo ndechekuda kuparadza munhu, saiyewo Satani wacho ndo chinangwa chake. Chegumi kana kuti chechitene ndechekuti kune kuratidzwa pachena zuva rakacheka nyika pamusoro pekubata kwaSatani kana madhimoni. Handiti nhasi uno kwatekeshera nyaya iya yevanonamata Satani kana kuti masatanisi. Nhasi uno kunotove nevazhinji, vana vezvikoro nevamwe vanhu vakafunda chaizvo vakatopindawo muchinhu ichochi. Ivo vanoti vane chokwadi chavakaona. Hongu Satani anopa chokwadi kune vekwake, asi mubvunzo unoramba uripo ndewokuti chokwadi chacho chiri pamusoro pei. Mudikani, ndinoda kukuudza ndisingatye kuti hazvinei kuti Satani angaite zvakadii zvinoshamisa sei, asi Satani ndiSatani chete, hambofa akashanduka. Ini kana akaita minana yakaita sei, handimbofi ndakamutenda. Ndinozviziva kuti anogona kuzviita, asi haana rudo uye haana denga, uye achaparara chete nokuti nguva yake ichasvika yokuti aparadzwe. Asi Mwari wangu anogara nokusingaperi. Chechi11 ndechekuti Ishe Jesu vane simba pamusoro pemadhimoni. Ndinofunga ndicho chidzidzo chikuru chingada kudzidzwa ichochi. Hapana dzidziso inofanira kupiwa mutendi kuti atye mweya yakaipa kana kutyisidzirwa. Kana uchiona kuti inokunetsa, ingotaura naIshe Jesu chete kuti vakusunungure. Inongodzingwa chete muzita raJesu. Inyaya yekushayiwa kutenda muna Jesu inopa kuti vanhu vatye mweya yetsvina nhasi uno. Kana uchinzwa kuti inogona kukanganisa kana kukuudza zvekuita, ipapo unoda kubatsirwa. Rangarira chete kuti Ishe Jesu vane simba pamusoro pemweya yetsvina kana madhimoni. Ndinofunga uchiri kuyeuka ndichitaura kuti kuchechi kwedu tine rumwe ruyo rwatinoimba runoti: mune simba muropa raJesu, mune simba muropa raJesu, kunyange madhimoni anomuziva. Mudikani, Jesu ane simba pamusoro pemweya yese yetsvina. Kunyange madhimoni anomuziva. Munana unotevera une chekuita nekumutswa kubva parufu. Usakanganwa muteereri kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti simba ramwari pamusoro peurwere, rufu nemweya yetsvina. Simba ramwari pamusoro peurwere, rufu nemweya yetsvina. Chikamu chandaa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti Jesu unoporesa mukadzi waibuda ropa uye unomutsa mwanasikana waJairus. Jesu unoporesa mukadzi waibuda ropa uye unomutsa mwanasikana waJairus. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu kubva pandima 21 kusvika pandima 28. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 kubva pandima 21 kusvika pandima 28. Mashoko aripo anoti Jesu akati ayambukirazve mhiri negwa, vanhu vazhinji vakaunganira kwaari. Wakanga ari pagungwa. Mumwe wavakuru vesinagogi wainzi Jairos akasvika akati achimuona akazviwisira pasi petsoka dzake akakumbira zvikuru kwaari achiti, mukunda wangu muduku wotandadza, uyaimise maoko enyu pamusoro pake aporeswe ararame. Akaenda naye, vanhu vazhinji vakamutevera vachimumanikidza. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwekubuda ropa makore ane 12, wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji, akapedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kungonyanyiswa. Wakati anzwa zvaJesu akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mushure akabata nguo yake, nokuti wakati kana ndikabata nguo yake bedzi ndichaponeswa. Muteereri, zvino Jesu pano vadzoka kunyika yavo. Pakutaura chiitiko chino zvinofadza kuti kunyange naRuka chaiye chiremba aitaurawo kuti mukadzi uyu haairapika. Mako anotaura achiti mukadzi uyu akatambura zvizhinji akapedzera zvese achiripa vana chiremba. Saka tinoona kuti nyaya yekudhura kwemishonga kuzvipatara kana kuna ana chiremba nekupedzera mari kuna ana chiremba hachisi chinhu chitsva zvachose. Pano tinoona kuti mukadzi uyu akapedzawo pfuma zhinji kuna ana chiremba achitsvaka kurarama, asi haana chaakabatsirwa asi kungonyanyiswa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu kubva pandima 29 kusvika pandima 32. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 kubva pandima 29 kusvika pandima 32. Shoko raMwari rinoti, pakarepo tsime rake reropa rakapwa, akanzwa pamuviri wake kuti waporeswa pakurwara kwake. Pakarepo Jesu wakati achizviziva mukati make kuti simba rakabuda kwaari, akatendeuka pakati pavanhu vazhinji akati, ndianiko wabata nguo dzangu? Vadzidzi vake vakati kwaari, munoona vanhu vazhinji vanokumanikidzai, zvino mungati seiko ndiani wandibata? Zvino akaringa-ringa kuti aone wakaita izvozvo. Vadzidzi vaifunga kuti Jesu aingobvunza sezvo paive nevanhu vazhinji. Hongu paive nevanhu vazhinjiwo, asi kubata kwemukadzi uyu kwaive nekutenda. Ndosaka akanzwa kuti ndabatwa pano. Kubata ikoko kukamuporesa. Ndizvo zvinongoitikawo nanhasi uno. Kune vanhu vazhinji vanongoti Jesu, Jesu, asi havasi vose vanoporeswa naye. Pavazhinji vanoti Jesu, Jesu, vaya bedzi vanobata Jesu nekutenda ndo vanoitirwa zvakanaka naye. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu kubva pandima 35 kusvika pandima 40. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 kubva pandima 35 kusvika pandima 40. Shoko raMwari rinoti, wakati achataura, vamwe veimba yomukuru wesinagoge vakasvika vakati, mukunda wenyu wafa, muchatambudzireiko mudzidzisi? Jesu akati achinzwa shoko rataurwa akati kumukuru wesinagogi, usatya tenda bedzi. Akasatendera munhu kumutevera asi Petro naJakobho naJohane munun'una waJakobho. Vakasvika mumba momukuru wesinagoga akawana iri mheremhere navanochema zvikuru navanorira. Akapinda akati kwavari, munoitireiko mheremhere muchichema? Mwana haana kufa asi uvete. Vakamuseka. Akavabudisa vose akatora baba vomwana naamai navaakanga anava akapinda kwakanga kuno mwana. Saka Jesu anoenda kumba anodzinga avo vose vaisatenda. Pavanobuda anopinda. Zvinyorwa zvinotitaurira zvakazoitika. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu pandima 41. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 pandima 41 inoti, akabata ruoko rwomwana akati kwaari, Tarita kumi, ndokuti kana zvichishandurwa, musikana ndinoti kwauri, muka. Tarita kumi, ndinoda kuti uone kuti mutauro wechiAramaic waigona kunzwisiswa nemwanasikana uyu. Ndiro rwaiva rurimi rwake. Jesu ndizvo zvaakataura kwaari uye chaive chinhu chakanaka chaakaita nerudo. Ndinotenda kuti mwanasikana uyu mudiki aimirirawo vose vechidiki vaya vasati vasvika pazera rekuzvipupurira vega. Ndiri kutaurawo kuvazhinji vane vana vaduku. Mudikani, ngatipedzise nekuverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechishanu pandima 42 nendima 43. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 5 pandima 42 nendima 43. Shoko raMwari rinoti, pakarepo musikana akasimuka akafamba nokuti waiva namakore ane gumi namaviri. Vakashamiswa nokushama kukuru. Akavarayira zvikuru kuti zvirege kuzivikanwa nomunhu. Akati ngaapiwe zvokudya. Mudikani, zvinoshamisa sei? Izvi ndizvo zvimwe zvezvishamiso kana kuti minana yakaitwa naJesu. Kana mudiki uyu akaitirwa zvakadai naJesu, kana newewo unogona kuitirwawo. Hama yangu, muchidzidzo chino tadzidzei pamusoro pemukadzi aibuda ropa. Paive nevanhu vazhinji pachiitiko ichi vaigunzvana-gunzvana naJesu. Asi mukadzi uyu paakagunzva Jesu nokubata nguo yake, Jesu akazvinzwa. Sei? Nokuti akabata nokutenda. Nhasi uno, hama yangu, munyika izere nevanhu vanoti Jesu, Jesu. Kana iwe ukatenda, unogona kuitirwa zvakanaka naMwari pakati pevazhinji. Mwari wekudenga akukomborere.